Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu zvita 30/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vakurudzira veruzhinji kuti vasiyane nezvemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Darira Magistrate rinoramba zvakare kupa mumiriri wezengeza West muParamende vari nhengo yebato rinopikisa reCCC vaJob Scala mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Hurumende yeSouth Africa inotungamira munamato wekurangarira vanhu vakashaya mutsaona yekuputika kwerori yakanga yakatakura mafuta epetro muBoksburg masvondo maviri adarika. Pasi rose rinoenderera mberi nekuchema shasha yemutambo wenhabvu yekuBrazil yakashaya nezuro Edson Arantes do Nascimento aizivikanwa zvakanyanya nekuti Pele. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vakurudzira veruzhinji kuti vasiyane nezvemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya vachitiwo kunyange hazvo pave nenguva upfumi hwenyika husiri kufamba zvakanaka, hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kushanda zvakasimba kushandura zvinhu. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano remunamato wekupera kwegore rino ra2022 weNational Thanksgiving and Dedication Service waitirwa muBulawayo nhasi, vachiwenga vati veruzhinji havafanirwe kutya kuti nyika ichaparara nekuti iri mumaoko aMwari. Vati zvisinei nekuvemerwa kweveruzhinji nekuda kwezvavanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero, hurumende yavaEmerson Mnangagwa yaita zvakawanda kusimudzira upfumi.
Yes, it has been painful to our people in Zimbabwe, painful to all of us, but that is the supreme price we pay.
Kuvangu zvinorwadza veruzhinji, zviri kutirwadza tose, asi ndiwo mubayiro watinofanirwa kutarisira. Patakawana kutora kuzere muna 1980, vaiye vakatipamba havana kumbofungidzira kuti tichasvika pakutora ivhu redu nezviwanikwa zvose.
Gungano reNational Thanksgiving and Dedication Service rinoitwa pakupera kwegore rega rega pasi pemubatanidzwa wemasangano emachechi akasiyana-siyana richitungamirwa naReverend Andrew Taunashe. Vachiwenga vatenda vemakereke nekutsigira hurumende mukurwisa kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende pamwe nevamwe vemabhizimisi uye mamwe makambani zvibviswe. Vakatiwo vemachechi vanofanirwa kushandawo mukutsigira hurumende muzvirongwa zvayo zvebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava vakurudzira zvakasimba kuti vemachechi varwise dambudziko rekutora zvinodhaka rakatarisana nevechidiki kunyanya.
Our society is experiencing a high level of moral decadence.
Takatarisana nedambudziko guru rekurasika kwehunhu kuburikidza nekuda kwezvinodhaka. Izvo zvinoda kuti tishande pamwe chete sehurumende nemachechi kuti tigadzirise dambudziko iri.
Vachiwenga vatiwo gadziriro yesarudzo dzegore rinouya yatanga mushure mekuburitswa kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yematunhu kana kuti delimitation report nezek, iro rakasvitswa kumutungamiri wenyika vaMnangagwa uye richazeiwa neParamende. Vakurudzira vemachechi kuti vanamatire kuti munyika muve nerunyararo, vachiti hurumende haizotarisa yakapeta maoko kana pakave nevanoita zvemhirizhonga.
We must show the world that we are a peaceful
tsaruko dzedu hadzifanirwe kuve dziine mirishonga mukati. Zvakakosha kuti tiratidze pasi rose kuti tiri vanhu vane runyararo uye tiri nyika inokwanisa kubatana zvisinei nekuvepo kwevanenge vakunda kana kukundwa musarudzo idzi, tichibatana pamwe chete mukuvaka nyika yedu.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoti kudii nemaonero ekuti vamwe vemakereke vanotsigira hurumende asi vasingashori nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa, mumwe mufundisi mukuru weRoman Catholic Father Fidelis Mukonori avo vange varipowo pachiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti panofanirwa kuve neumbowo huzere hunoratidza izvi. Asi vaSwithen Chirodza, vanove mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reBulawayo, vati zviri pachena kuti vemakereke ava vanotema vaine divi ravakarerekera.
Mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaadvocate Nelson Chamisa vabuda pachena kakawandisa vachitaura kuti masanction haasi kudiwa. Tozoteerawo pakuti kana vari vachivenga vari kutaura tinoziva kuti ndoo vakuru vemirishonga. Saka kutaura kwavari kuita hakuda kurasisa, hakuda kuvhara maziso vanhu. Ava vesondo vari kutaurawo tinoona kuti havasi kugona, havasi kunyatsoyananisa sekuti chechi inofanira kunge ichishora mirishonga. Asi tinoona kuti vari kungoshora zvemasanction asi vasingatauri mirishonga neuipi hunoitwa nezanupiefu.
Gungano reNational Thanksgiving rakatangwa mugore ra2017 uye akandeke chitanhatu richiitwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare ramagistrate muHarare nasi raramba zvakare kupa mumiriri wezengeza West muParamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuvharidzira nekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya mumatare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime. Ngatinzwei zvizere kubva kumutoro wedu enhau Frank Chikore uyo anga ari kumatare.
Mutongi wedare Major Street, amai mare wanazvo gofa, vatura mutongo wekuti vasikala varambe vari muhusungwa, vachitipasara mazuva mashomanana ekuti nyaya vari kupomerwa ienderere mberi nekutongwa mumatare. Amai gofa vati hazvina zvazvinochinja kuti vasikala vaburitswe muhusungwa, iko kutongwa kwenyaya yavo kwakatarisirwa kuenderera mberi svondo rinouya, uye vati vasikala havana chavanorasikirwa nacho kana vakaramba vari muhusungwa. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Dare rangoita zvatangogara tichiziva kuti ndo zvarichaita, raramba kupa vasikala mukana wekuti vatungwe vachibva kunze. Rikati zvakare nyaya yavasikala ichitanga kunzwikwa mudare musi wa3 January zvichienda mberi.
Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vakakumbira dare vakabvumirwa nemutongi kuti kutongwa kwavasikala kumbopfuudzirwa mberi vachiti hurumende nemamwe mapepa emhosva ari kuda kupa vasikala nemagweta avo ane chekuita nenyaya iri pamberi pedare yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare iyi. Vabhamu vaudza Studio 7 kuti vapiwa mapepa aya nevachuchisi nhasi.
Pane mapepa atatambidzwa mudare ari kunzi achada kushandiswa nevachuchisi panyaya iyoyi. Asi chandingangotaura ndechekuti kubva pakutanga taisa mashoko aya pamberi pedare kuti vachuchisi havana umbowo hwavainawo hunonongedzera kuti vasikala vapara mhosva.
Mutongi wedare ati vasikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vagodzoka kudare musi wandira 3 gore rinouya apo pakatarisirwa kuenderera mberi nekutongwa kwenyaya iyi. Nhasi kaveke chigumi nembiri vasikala vachinyimwa nematare mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo kubva pavakasungwa musi wa10 16 mushure mekupambwa kwenhengo yebato reCCC muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANUPF vapayas Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi kumatare. Mhuri yemufi inoti haisi kuzoviga muzvare Ali kudzamara vasikala vaburitswa muhusungwa. Sangano renhau repadande mutande reNewsworks rinoti vasori vakamboedza kuviga mutumbi wamuzvare Ali kumarinda yekumabvuku nemusi wechitatu asi vakakundikana pamusana pekuti vakanga vasina chitupa chemufi chaidiwa nevanoshanda kumakuva aya. Vasikala vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzebato reTriple C dzakawanda dzinosanganisira mumiriri wechitungu zaNorthern Paramende vaGodfrey Stole. Mushure memhirizhonga yakaitika kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali, vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga iyi, uye nyaya yekukurudzira mhirizhonga yakatarisirwawo kutanga kutongwa musiwandira 11 gore rinouya. Kunyange hazvo vaStole nevamwe vavo vakapiwa mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo mushure mekugara mujeri kwenguva refu. Vaskala vari kunyimwa mukana uyu kudarira magistrate nekudarira pamusoro reHigh Court vachinzi munhu anogara achikoromora mhosva. Bato reTriple C rinoti Vaskala nevamwe vavo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti abuda mbamani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hurumende South Africa nhasi yatungamira munamato wekurangarira vanhu 26 vakashaya mutsaona yekuputika nekubatira moto kwerori yakanga yakatakura mafuta epeturu muBoksburg masvondo maviri adarika. Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge rori iyi yaedza kupinda nepasi pezambuko apo yakatadza kukwana zvakaita kuti ibatire moto. Muzinda weZimbabwe wazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zviri pavanhu vakashaya mutsaona iyi. Muzinda uyu wanga uchitarisirwa kumirirwa pamunamato uyu nevakuru vakuru vemuzinda vari muSouth Africa. Nhengo dzebato rinopikisa rezapu mangwana dziri kuungana munhandare Dingemuzi kuPlumtree, uko dzichange dzichicherechedza pamwe nekupemberera kusvitsa makore 61 kana kuti 61 kubva bato iri raumbwa muna 1961. Mutauriri wezapu wamusongelwa Ndlovu vanoti sebato vachatorawo mukana uyu kurangarira magamba ezipura akafira kusunungura nyika yeZimbabwe pamwewo nevamwe vose vakapondwa munguva yegukura hundi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naGaino Gumede Saidi weStudio 7.
Tine gungano ratiinaro musi wa 31 December paDingumuzi Stadium patinenge tichicherechedza makore 61 ekuberekwa pamusangano wedu wezapu uyo wakabumbwa musi wa 22 December 1961.
Muri kukoka ani kumabiko aya?
Tiri kukoka munhu wese, mwana weZimbabwe, mwana wevhu anenge ari pedyo nePlumtree. Nevari kure pane mabhazi agadzirwa transport yekuti vanhu vaswedere tiswere tese tichidya zvwa nekutamba nekuti kunenge kuine entertainment yakati kuti nechikafu. Musangano wenyu wagadzisa chikafu, kune mombe dzichabayiwa kuti vanhu vadye nyama. So tinokoka munhu wese mwana wevhu auye azosangana neutungamiriri wezapo. Hazvinei nekuti murudzi upi anobva kupi, as long as uri mwana weZimbabwe, mwana wevhu.
Zvii zvimwe zvamuchaita pazuva iri?
Tafunga kuti zuva iri ticherechedze magamba eZipra akafira kusunungura nyika yedu yeZimbabwe kubva makore 1961 kusvika 1980 patakawana independence. Asati gumire ipapo pane vamwe vakazofa kubva muna 1983 kusvika 1987 pagukura hundi. Tiri kuti isusu neivavo tichange tichivapa ruremekedzo tichivacherechedza musi uyu, asi toda kuti tiuye tipembere zvakare neavo vatichinavo vapenyu.
Vanga vari mutauriri webato rezapu vamusongelwa Ndlovu vari parunhare muBulawayo naGaino Gumede Saidi weStudio 7. Apo gore ra2022 rave kupera, vemabhizimusi pamwe nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka sezvo upfumi hwakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwemagetsi, kukwira kwemutengo wemari kumabhanga kana kuti high interest rates, kushaya simba kwemari yemunyika nezvimwe. Godwin Mangujwa anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vemaindustry reConfederation of Zimbabwe Industries CZI vakurai macheza vanoti gore rakatotanga paine dambudziko rekushaya mari yekushandisa pamusika wemari yekunze webanga reReserve Bank.
Zvikamboita hazvo zvekuti zvaimprova parallel market rate ikanga ichipira. You remember on the 7th of May there was an announcement by the state president suspending bank lending across the board. That did affect some of our members.
Vanotiwo kumiswa kwakamboita mabhanga kukweretesa makambani mari nemutungamiri wenyika muna Chivabvu senzira yekuedza kumisa kutengeswa kwemari pamusika wemukoto kwakakanganisa vemaindustry munyika. Vamacheza vanotiwo kukwidzwa kwakaitwawo mutengo wekukweretesa mari kana kuti interest rates nezvikamu mazana maviri kubva muzana 200% zvakavaomeserawo. CZI inotiwo nyaya yekushaya simba kwemari yemuno ndiro rimwe dambudziko rakatarisana neupfumi munyika. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic and Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Annual inflation rate yedu yakatanga gore iri pa 60.6%, yakazopedza gore muna November yapa 255%, inowendo the highest rate in the world.
Vanotiwo kusafamba zvakanaka munyaya dzekurima ndo zvimwe zvakaita kuti mitengo yechikafu ikwire zvakanyanya, izvo zvakabata vashandi neveruzhinji munyika.
Zvakaitawo zvakare kuti mitengo yechikafu inge ichikwira, yatinoti pachirungu food inflation munyika, iriwo zvakare the highest in the world according to World Bank.
Dr. Chitambara vaenderera mberi vachitiwo hondo yekuUkraine neRussia yakawedzerawo kuoma kwezvinhu muno sezvo yakakwidza mitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu pasi rose. Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaSimon Hove.
Miuru yavashandi haisi kukwanisa kumhanyidzana nekukwira kuri kuita mitengo, ndo rimwe dambudziko iroro iro.
Vanoongorora magariro akanaka evanhu vachishanda vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti gore rino rakatanga zvakaoma uye kusvika pari zvino zvinhu zvakaita manyama amire nerongo.
Tinoona kuti gore rino zvinhu zvanhu zvakaoma. Kune vane mabhizinesiwo zvaivabata-batawo, nekuti kana usina anouya muchitoro mako kuzotenga newowo bhizinesi rako rinobatikana, hakuna kwarinosvika.
Rimwe dambudziko guru rakavepo kushayikwa kwemagetsi. Vamacheza vanoti CZI ichaita ongororo mwedzi unouya kuti ione kuti dambudziko iri ravhiringa mabhizimisi avo sei. Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanoti pane zvakawanda zvakaitwa nehurumende kugadzirisa upfumi.
Gore rino ratanga zvinhu zvisina kunyatsokumira zvakati nakei pasi rose. Tichayeuka kuti pakatanga gore ndipo pakatanga kurwisana pakati peRussia neUkraine. Apa hurumende yakabva yamhanya-mhanya ikaisa mainputs ese panzvimbo nekubatsira neirrigation.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotiwo vakakwanisa kugadzirisa mugwagwa pachirongwa chavo chekuti nyika inovakwa nevene vayo. Vanotiwo vamwe vemabhizimisi ndivo vari kukanganisa upfumi nekuda kwehunyire. Bato ravo rinotiwo zvirango zvakatemerwa nyika zvakakanganisa upfumi. Asi vakavatemera zvirango vanoti hazvisi zvenyika asi vashoma vanotonga nedemo, uye vachiti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti upfumi hunange kumawere. Asi zvisinei nematambudziko ange akatarisana neupfumi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huchakura nezvikamu zvina kubva muzana zvinove zviri pasi pezvavange vakatarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.
Varimi vechibage vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti gohwo ravo remwaka uno richange rakadzikira nekuda kwekutadza kutenga fotereza iyo vanoti iri kuvadhurira. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wekumakonde vamika nhukwara avo vakarima mahekta gumi vanoti vari kutadza kutenga fotereza yepamusoro vachiti iri kuvadhurira. Vanhukwara vanoti madhora ekuamerica makumi mashanu nematatu kana kuti US 63 dollars iri kutengeswa nayo sagarimwe chete refotereza rine uremu wemakirogramu makumi mashanu yakawanda zvekuti havakwanise kutenga masaga makumi matatu anganzi ndiwo mashoma avanoda.
Tikauya kubhegi refetilizer kuno 54,000 ndapuwa 75,000 ndikwanisotenga 2 mabhegi repasi neri pamusoro.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekwazvimba vaIshmael Mandaza. Avo vanoti kutadza kutenga fotereza kwavo kuri kukonzerwa nekutengwa kwechibage chavo nemari iri pasi negreen marketing board kana kuti GMB. Vamandaza vanoti mari yakatengwa tani imwe chete yechibage inove madhora makumi mapfumbamwe emari yekuamerica kana kuti 90 US dollars haikwanise kutenga fotereza shoma zvayo inodikanwa pahekta imwe chete.
Nijaja naanisa chibage 4 tons mgmb last season ne 90 dollars. Zvichatarisa kuti 90 dollars vanga isati yambokwira, haina kana big pay, haina kana adjustment yakaitwa.
Vamandaza vanoti nyaya yekushaya fotereza ndiyo inoita kuti varimi vatadze kukohwa pakuru nekuti vanoisa fotereza shoma zvinozoita kuti vatadze kuwana matana akawanda pahekta.
Zvakakoshera kuti azive kuti mafertilizer mangani ED achaisa mu1 hekta. Achada here kuisa 4 kana kuti 2. Zvichienderana nokuti pakukohwa aroda kuwana gohwo rakawanda zvakadini.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti kuti varimi vawane zvikwanisiro zvose pakurima vanofanirwa kuyamurwa nevemabhengi sezvaiitwa nguva yakare.
Izvi zvinoreva kuti varimi vedu vanova varimi vanokwanisa chaizvo kurima vachatanga kuonekwa sevarimi vanorima zvisina pundu pamusana pokushayiwa rutsigiro rwakakwana kubva kumabhengi zvinova zvinhu zvaiitika mumakore ose apfuura.
Kochii chiri kukonzera kupa kuti fotereza idhure zvakanyanya munyika? Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani anogadzira fotereza panguva yataenda pamhepo. Asi mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeter Ritatos vachipindura mibvunzo yatakavatumira padande mutande reWhatsApp vakati hondo iri pakati penyika yeUkraine neRussia ndizvo zvezvimwe zviri kuita kuti fotereza idhure munyika sezvo nyika ichitenga fotereza kunyika mbiri idzi. Zimbabwe inotenga zvimwe zvinodiwa mukugadzira fotereza kuBelarusi. Izvo zvinotsinirwa negwaro rakaburitswa nemasangano anoyamura nyika nezvekudya eWorld Food Programme kana kuti WFP neFood and Agriculture Organization reUnited Nations kana kuti FAO rakanzi Ukraine Crisis and the Food Security in Zimbabwe, iro rinoti nyika inotenga fotereza zvikamu makumi masere nezvisere kubva muzana kana kuti 88% kubva kunyika dzeUkraine neRussia. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko kana kuti communications officer musangano reWFP vatatenda macheka vanotsanangura tsvakiridzo yavakaita pamusoro pekudhura kwefotireza.
Vazhinji vataitaura navo vari kutivo vari kunetsekana kuti vawane zvinosanganisira mbesa, mafertilizer. Zviri kuratidza kuti pamisika zvinowanika, zviripo, zviri kubatika, zviripo, asi chiri kungonetsa ndiyo inhau yekuti mitengo yemafertilizer yakakwira zvakapetwa kaviri.
Gwaro iri rinotiwo fertilizer yakakwira mutengo nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 93% kubva mumwedzi wakukadzi kusvika muna gunyana gore rino. Gwaro iri rinokurudzira hurumende kuti iwanise vanhu vanoshaya chete fertilizer pasi pechirongwa chayo chinokwanisa zvikwanisiro zvekurimisa kwete kupa vakuru vakuru muhurumende avo vagara vachiwana nechekare. Hurumende inonziwo ine urongwa hwekuvandudza mugodhi wedoro waminerals uyo unonzi ndiwo chete munyika yose unochera phosphates inogadziriswa fotereza pamwe nekuvandudza kambani yeZimbabwe Phosphates Company kana kuti Zimfos. Asi izvi zvinonzi zvinoda mari inoda kusvika kumamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuAmerica kana kuti US$70 million. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Pasi rose riri kuenderera mberi nekuchema shashaya mutambo wenhabvu yekuBrazil yakashaya nezuro Edson Arantes do Nascimento aizikanwa zvakanyanya nerekuti Pele uyo akashaya ava nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nevaive mutungamiri wenyika iyi vaBarack Obama pamwe navaBill Clinton vabatanawo nevatsigiri venhabvu pasi rose mukuchema Pele. Vatungamiri ava vatumira mashoko avo padandemutande reTwitter. Pele uyo aizikanwa nevamwe nerekuti mambo webhora nekuda kwezvidavado zvake munhabvu akashayira kuBrazil kuchipatara cheAlbert Einstein mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wecontemporary jazz Bernard Bukira Betera. Bernard ane nziyo itsva yaakaimba inosanganisira imwe inonzi Thailand neZimbabwe dzaari kutarisira kukuburirai. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake nezvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Magadi yenyu muri yeZimbabwe, magadi yenyu muri yeAfrica. Ndakazvarirwa kwamutare kumonja kwamarange. Ndakakurira ikoko ndichingovawo munhu aingoda zvemagitare, aingoda zvekuimba pandichiri mudiki kwazvo.
Vabereki, hama, shamwari vaitiwo chii pamakatanga?
Chinhu hani chiri kuita kuti ndirambe ndichienderera mberi. Matambiriro ari kuita vanhu mumanzi wangu. Sekuziva kwenyu kwamunoita kuti hakuna chinhu chingaitwa nemunhu chisingaendi mberi uye chisingatambirwi kana chisingapesani nacho. Varikowo vasina vision, especially yenyika, yekuti ramangwana revana vedu semhuri tiri chese sevanhu richasvika papi uye rinozovei.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Music yedu iyi ine machallenges akawanda, mamwe acho anorwadza kutaura, asi andiri kufesana nawo izvizvizvi semunhu ati kurei ndeyekuti tine vanhu vaakukanganisa mazita edu especially mumavenues. Handisati ndane PA system yangu, kune vanenge vachida zvavo kubatsira nekuti kune vamwe vanongonzwa kuti mukomana ngaaende mberi vanogona kundibatsirawo nayo. Also marketing dzedu semuZimbabwe ende dambudziko ratinaro nderekuti sezva ndambotaura kumashure kuti vabereki vedu havasati vasvika pakugamushira zviri kuitika. Ava havasichari vabereki chete asi nevamwe vadiki
vangade kukubataiwo, vanoda kuridzirwa, vanohaya, vanoda kutaurawo neni, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata, nhamba dzangu i 0777224320. Kune vari paFacebook munongotsvaga munhu anonzi Bernard Bukira Betera Music. Ndo sema akaunti iripo paTikTok, ndo sema akaunti iripo paTwitter, ndo sema akaunti iripo paInstagram, ndo sema akaunti again iripo paYouTube.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokati chwa sehoza Friday kudai so?
Zviya ndinoda kubuda nayo mudariro isongo yandakaita izvozvizvi inonzi Zimbabwe iri kundiitira nekuti ndakainyora zvichibva pasi pemwoyo wangu.
Tinotenda mukoma Bernard Bukira Betera muchinzwa kambuka vakanonzi Zimbabwe muchirongwa chedu chavanga vaine hurukuro naIvan Zisininga weStudio 7. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
So kuyisika December baku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba leli ngibonge uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu umhla ka 30 Impalakazi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namuhla.
It has been painful to our people in Zimbabwe, painful to all of us, but that is the supreme price we pay. When this country was liberated in 1980, our former colonizers never thought we were going to take our land, to take our natural resources.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi lanxa ilizwe libhekane lenhlupho ezithile athe zibangelwa izitshezo zenotho zamazwe ayintshonalanga, uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho welizwe.
There can be nothing as shocking to any individual as the close relatives and friends for the rest of our lives.
Namhlanje kwele South Africa kuqhutshwe umthandazo wenduduzo wabantu abafela engozini yokudubuka kwetanka ethwala amafutha epetulo abagoqela abadabuka eZimbabwe. Abantu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele bakhalela umdeni kaphele owayengumdlali omkhulu wenguqu obhubhe izolo kwele Brazil. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe onguye njalo osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba odlakela lwezombusazwe lapho ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Ekhuluma emkhosini wokuthandazela ilizwe oqhutshwa mnyaka yonke ngabomanyano wezinkonzo owe-National Thanksgiving and Dedication Service wobulawayo namhlanje, uChiwenga uthe lanxa ilizwe libhekane lenhlupho ezithile athe zibangelwa izitshezo zomnotho zamazwe angentshonalanga, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho welizwe.
It has been painful to our people in Zimbabwe, painful to all of us, but that is the supreme price we pay. When this country was liberated in 1980, our former colonizers never thought we were going to take our land, to take our natural resources.
Umbuthano owe-National Thanksgiving and Dedication Service wenziwa mnyaka yonke phansi komanyano wabezenkolo zesiKristu ukhokhelwa ngumfundisi Andrew Taunashe. Ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zivame ukwethesa abomanyano lo umlando wokusekela uhulumende kodwa bengamsoli lapho esephula amalungelo abantu kanye lokuhlukumeza abalemibono ehlukile kule yakhe. Sixoxe lo mfundisi uSeni Sibanda, umkhokheli womanyano oweZimbabwe Christian Alliance, opha umbono wakhe ngalolu daba.
Into kumele sinanzelele ukuba ibandla likaKristu lilezi qumbe engathi ngoba amaqembu ehlukeneyo ayabe ekhuluma kwezinye isikhathi ngendlela ehlukeneyo njalo abona izinto ngendlela ehlukeneyo. Siyakwazi ukuthi sike sakhangela, singakhangela umnyaka lo odlulileyo kumbe umnyaka lo esikiwo, sibonile amabandla ayehlukeneyo ezingathi iZimbabwe Heads of Christian Denomination, iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, iCatholic Bishops Conference, even ibandla mina endibeleli inhlanganiso engimelele iZimbabwe Christian Alliance, bakhiphile inkulumo ezehlukeneyo ezinye bezincoma uhulumende ezinye njalo besichothoza uhulumende lapho ezibona ukuthi kuyenze ngendlela efaneleyo. Ngiyakhumbula kuze kube lodlakela kusiya kuma by-election. Amabandla akhuluma ngiceke ukuthi hayi lokhu ayisonto elungileyo, njalo kumele kube yinto uhulumende okumele akhangelisise kiyo njalo ayimise. Kutsho ukuthi nxa sikhangela ibandla ngeke walifinqanisa libe ukuthi likhuluma ngelizwe elilodwa. Kuyadependa ngokuthi ngobani abathini. Njalo ke ungakhangela, nxa ukhangela ukukhuluma kwebandla sikuhlanganisa konke, uzabona ukuthi kule sikhathi lapho ezincoma khona uhulumende, kule sikhathi lapho ezichothoza khona uhulumende.
Umfundisi uSenis Vanda ngumkhokheli womanyano oweZimbabwe Christian Alliance esixoxe laye ekobulawayo. Namhlanje kwele South Africa kuqhutshwe umthandazo wenduduzo yabantu abangamachumi amabili lesithupha 26 abagoqela abadabuka eZimbabwe abane abafele engozini yokudubuka kwemota yephethulo ebanjelwe ngaphansi kweboloho leBoksburg elisempumalanga yeJohannesburg. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekungumthandazo wosizi lenyembezi ngesikhathi izihlobo abangane iziphathamandla zikahulumende labezenkolo bethe gwaqa eBoksburg City Hall emthandazweni wokukhumbula asebedlule emhlabeni laba. Lingozi yenzeke mhlaka 24 Mpalakazi ekuseni ngesikhathi imota yephethulo ibanjelwa ngaphansi kwebholoho ebidlula kulo. Ngemva kokubanjelwa kwayo, kuthe kungakapheli ihola yadubuka kwaqhubuka inkalakatha elangabi lentuthu okuhugule wonke umuntu obeseduzane. Kwabafilo laba kukoqela abebedlulela, abebebukele, labanye abebezenzela izinto zabo duzane laleli bholoho. Kufe njalo lezinye isebenze o-R. Tambo Memorial Hospital eseduze laleli bholoho. Isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa, uConsul General Memory Chaurura, utshele Studio 7 ukuthi kulabeZimbabwe abane ababhubhe kule ingozi. Abane laba nguThomas Vushindibaba oleminyaka engama-55, nomna wakhe uNathaniel Vushindibaba oleminyaka elitshumi lesishiyagalolunye, noLakson Marufu oleminyaka engama-40 kanye lokuda kwashe chanagira.
We are deeply sorry, first to the government and people of South Africa, to each and every family.
Silusizi kakhulu kumuli ezilahlekelweyo kanye lakuhulumende weSouth Africa ngalesi sika. Siza kwenza konke esikwanelisayo ukusizana lemuli zeZimbabwe ukuze zenelise ukungcwaba izihlobo zazo ngesizotha.
To rest in the manner that will hopefully bring that closure that they are in for.
Umfo wabo kakuda kwashe uMnumzana Wilson Chanakira uthi mna wakhe uthole ucingo luvela komunye wabachayeli bemota zakhe esithi amlethele imali. Lokho ke kuhle kwaba yikuhamba kwakhe okuthe ngemva kokutsha wathwalelwa esibhedlela lapho abhubhele khona.
It's a bit traumatic to us at the moment. It's very sad. We are still trying to come.
Sihlulukelwe ngalesi sika, asila mathe, utshele passport yakhe, amakhadi ebhanga lakho konke abekuthwele, akula nto eseleyo.
Other IDs in his pocket, so nothing was left.
Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uMnumzana Joe Phahla nguye owethule amazwi enduduzo avela kuhulumende weSouth Africa.
There can be nothing as shocking to any individual as.
Ayikho kanye into esizwisa ubuhlungu okwedlula leyi, ibuhlungu obuzahlala ezinhlizweni zethu kuze kube sekufeni.
The close relatives and friends for the rest of our lives.
Usenjalo abako ubushe ndibaba bathi izihlobo zabo zizangcwatshelwa kwele South Africa, kuthi uMarofu uzangcwatshelwa eBuhera bese kusithi uChanakira ayingcwatshelwa eHarare. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ibandla lezaphula inxusa uZulu weZimbabwe emkhosini walo okunanza iminyaka engamatshumi ayisithupha lanye 61 lelo bandla labunjwayo. Lo mkhosi wenzelwa enkundleni yeDingumuzi ePlumtree ezansi yemaNdebeleni ngomgqibelo mhla ka-31 kaMpalakazi. Umcimbi lo wawuhlelwe ukuqhutshwa mhla ka-17 kuyonale inyanga kodwa wadluliselwa phambili. Sixoxe lesikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu ochasisa kabanzi ngalo mcimbi.
Umcimbi wethu wokunanzelela iminyaka eyi-61 since izaphu yafoma ukhona ePlumtree eDingumuzi Stadium mhlaka-31 December lonyaka. Kuzabe kugcwele uZulu wonke jikelele.
Ngobani abanxuswayo kumcimbilo?
Abantu bonke abaseZimbabwe, kungakhethakali ukuthi umuntu ngumhlobo bani. Sinxusa wonke umuntu oliZimbabweni oseduzane lePlumtree ukuthi abuye. Kulamabhasi azabuya endaweni zonke ezijiyeneyo eseduzane lePlumtree ezothwala abantu ukuthi babuye kumcimbi wethu. Kuzabe kulabaculi, le-entertainment ekhona, kuzabe kulokudla, sihlabile inkomo sibili ukuthi abantu babuye sihlangane, sicelebrate, sithakazelele usuku lokusungulwa kwebandla lezaphu elasungulwa mhla ka-22 December 1961. Ngakho ke sinxusa wonke umuntu ukuthi abe khona sibili usuku lolu. Sikhangelele ukuthi ube lusuku oluhle kakhulu, whether umuntu ukhuluma isiKhalanga, whether umuntu ukhuluma isiNdebele, whether umuntu ukhuluma isiShona, whether ukhuluma isiManyika, isiShangane, nxa ukhona eduzane sondela sibe sonke sithakazelele ukusungulwa kwebandla eliyilo elasungula wonke umsebenzi wokulwela inkululeko yaseZimbabwe.
Kuyini njalo okunye elikuhlelileyo okuyabe kusenzakala kumkhosi lo?
Ilanga leli sinanza njalo amaqhawe akazapho awezebra afela inkululeko yeZimbabwe. Sinanza njalo amaqhawe abulawa between 1983 and 1987 kumbhuqazwe wegugurawundi owacitha abantu, wacitha igazi labantu bakithi, ecithwa yiZANU-PF ngegugurawundi. So siyacela, siyanxusa wonke umuntu ukuthi abuye sibili sibe sonke lapho, sikholise, silungiselela njalo umnyaka omutsha wo 2023 lapho esikhangelele khona ukuthi inyoko zaphu sizanqoba kukhetho oluzayo luka 2023.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa le Studio 7 ngocingo eseJohannesburg eSouth Africa. Okwamanje kasizweni udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Umphakathi wamazwe ngamazwe ukhathazekile ngempela ngokusongelwa kokuthula lokulondeka okwenziwa ngele Democratic People's Republic of Korea, okuhlanganisela ukwethulwa kwama-missile, ukulungiselela ukuhlolwa kwezikhali zenuzi, lokuhlaselwa kwengqalasizinda eyakhiwa kusetshenziswa izimali zobulembu, i-cryptocurrency, eyiyo elolonga njalo ethenga izikhali zombhubhiso. Kodwa amazwe angamashumi amathathu lanye agoqela ele-Melika, iJapan, iRepublic of Korea, lamanye kumagumbi amane omhlaba anaka ukwephulwa kwelungelo loluntu kwele Democratic Republic of Korea, DPRK, apha umbiko ebambene ngalolu daba. Inxusa yakwele Melika kumanyano wamazwe omhlaba, iUnited Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield uphele umbiko ngemva komhlangano owaqhutshwa ngasese oyi-United Nations Security Council. Emele amazwe angamashumi amathathu lanye, inxusa uLinda Thomas Greenfield wananzelela ukuba uhulumende weDPRK nguhulumende owephula amalungelo oluntu okubi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Abantu abedlula ikhulu lenkulungwane yizibotshwa entolongweni zombusazwe lapha abahlukunyezwa besetshenziswa njengezigqili, bebulawa bengathethwanga, bencitshwa ukudla njalo besenzelwa udlame ngobulili. Labo abangekho entolongweni zezibotshwa zombusazwe bayalelwa amalungelo abo oluntu agoqela inkululeko yokukhuluma, eyolwazi kanye lokucabanga, kutsho unkosikazi Thomas Greenfield. Izizalwane zamanye amazwe lazo sezahlukunyezwa okuhlanganisa nganisela ukubulawa, ukubhekwa, ukwethuselwa, ukuthunjwa kanye lokubuyiselwa emakhaya abo ngenkani. Emele abanye bakhe inxusa uThomas Greenfield waveza ukukhathazeka okuthile ikakhulu okuqondane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizalwane zakwele Republic of Korea eziyizibotshwa kwele DPRK ukuthunjwa lokunyamalala kwezizalwane zakwele Japan lezakwele Korea kanye lezibotshwa zempi ezingasazanga zabuyiselwa emazweni azo. Umbiko lo owaphuma emazweni la angamathumi amathathu lanye uveza ukungayekethisi kukahulumende we-DPRK ekwephuleni amalungelo oluntu kuxhunyaniswa ndawonye lohlelo lokubuthelela izikhali okungekho emthethweni njalo okuqeda uzinzo. Uhlelo lolu lwesizwe lesi luthatha izimali ezifanelwe ukusetshenziswa kwezinye inhlelo eziqakathekileyo zisetshenziswa ekulolongeni inhlelo zokubumba izikhali kukanti izizwe alaneza kulelo ziyahlupheka ngenxa yobunzima bezomnotho ziswela ukudla okwakha umzimba. Ulunya olunje kalula ndawo emhlabeni wanamhla. Sincoma njalo sisekela imizamo yonke ukubana bonke abenza lolu lunya baziphendulele lezi zenzo, kwatsho amalunga. Ukwephula kwamalungelo oluntu kuphazamisa ukuthula lokuvikeleka kwamazwe ngamazwe njalo sokuyisikhathi sokubana ikhansili ikhulume ngakho emphakathini. Sikhuthaza wonke amalunga ekhansili yokuvikeleka ukubana asekele inkulumo emgceke ngomnyaka ka-2023 lapho esizaxoxa ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lolunya olwenziwa yi-DPRK kanye lokuthi lokhu kuletha mpumela bani nxa sikhangela ukuthula lokuvikeleka njalo lokuhlolisisa indlela zokuhlanganisa amalungelo oluntu kanye lokuthula lokuvikeleka kupeninsula yase-Korea. Lapho ke belilalele kudaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Noma nje kule nani eliphezulu labe Zimbabwe abangena kwele Botswana okungekho emthethweni besiyadinga ukuziphilisa, impilo ayilula elizweni elingumakhelwane. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga kaLwezi amaphephandaba kwele Botswana abika ukuthi kulondoda weZimbabwe wazibulala ngokuzibophela esithi impilo isimehlule. Umuyi wayengabanye babaningi abethululeka kwele Botswana bezodinga ukusiphilisa kodwa bagcine bebhekane lobunzima obungaphezu kwamandla abo. Eminyakeni ethile edluleyo iningi lasala libambwa ngaphansi ngemva kokuba oweZimbabwe umzana Gift Ncube esale engasela zandla zombili ngemva kokudutshulwa ngayemqhatshile ngesikhathi seyathonisa iholo lakhe. Omunye njalo weZimbabwe umise phambi komthethandaba inyanga edluleyo ngemva kokutshisa imbuzi zonke zomqhatshi wakhe ecatshulwe yikuthi katholanga iholo lakhe. Lezi ngezinye zezindaba ezibuhlungu ezibhekane labeZimbabwe abachapha umngcele bona besithi bazotholwa ngabaphilisa kanti bazowela phezu kwezinye ingxaki. Umnumzana Busani Moyo yena osebenzela enye inkampani yamabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana uyavuma ukuthi impilo ilukhuni kodwa kumele abantu baqinisele.
Siyancenyisa kunzima kunjani nxa ungubaba ungubaba ekhaya babethembele ukuthi indoda kumele iphande noma kunzima.
Esinye isalwane seZimbabwe esihlala eGaborone umzana Godfrey Moyo uthi noma nje kunzima kwele Botswana kunganeno kulabo abalamaphepha abavumela ukusebenza kulelo lizwe.
Hayi khona ubunzima bukhona nje yonke indawo anti uyakwazi ukuthi nje imisebenzi right sisebenza imisebenzi etshiyeneyo sola maye ngithi hayi izinto ziright khona nje into zonke zinzima kodwa siyancancenga nje yonke sincenga siyaphambili.
Phezu kwengxaki abeZimbabwe abahlangana lazo ikakhulu ukudinga imisebenzi lokuthola iholo eliqondileyo ngesikhathi kulokulunye udubo oluhleli lukhona amapholisa. Iningi lihlala lidlala amacathelana labomthetho ngoba bekela amaphepha okuhlala elizweni. Umnumzana Godfrey Moyo uthi udaba lwamapholisa luyaziwa kahle njalo kaluyindawo.
Hayi khona ukugijimisana kuyagijimiswana vele njengenjwayelo yalapha kuleli laseMtshwana kuphilwa ngokugijima.
Kuleningi eliphila ngokubhoda esitaladeni zemadolobheni atshiyeneyo kwele Botswana bedinga imisetshenzanyana ama-peace jobs. Umnumzana Welcome Matara obamba lapha lalaphana uthi yimpilo yakhona ukuvikana lamapholisa uma ungela maphepha.
kuna kunjalo kune distraction kuti vakosa acho asuka ngombera pacho ngoku kuchasiya kunzoka mzimba lawo lawo mwe ngawe lawo lawo mwe kuti zvano kuti kwa leka uye kuya lawo kuti passport mucha ngavile something lawo kuva kuti kwa
Iningi leZimbabwe elingena emazweni omakhelwane ongekho emthethweni lazithola lisengxakini ngesikhathi uqhamuka umkhuhlane weCOVID-19 ngomnyaka ka-2020. Lokhu watsho ukuthi amathuba wonke okuthola imisetshenzanyana avaleka lapho kulwisana lokumemetheka komkhuhlane lo. Inhlanganiso yebona ngokuhamba-hamba kwabantu phakathi kwamazwe eye-International Organization for Migration, IOM, ithi abadlula inkulungwane ezingamakhulu amabili zaphindela eZimbabwe ngenxa yobunzima abazithola bebhekane labo ngesikhathi kuqhamuka iCOVID-19. Kodwa ngokuqhubeka kungalungi isimo somnotho kweZimbabwe esingadala amathuba emsebenzi abaphuma phandle kwelizwe kuyadinga okokusiphilisa bazaqhubeka bebhekane lobunzima. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Abantu beZimbabwe bamanyene labe emhlabeni jikelele bekhalela umndeni kaPhele owayengumdlali odumileyo wenguqu obhubhe izolo kwele Brazil ngemva kokukhulelwa yisifo semvukuzane. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba ziningi inkokheli zamazwe abakhokhela ezenguqu abakunhlanganiso ye-FIFA labanye abathi umhlaba ulahlekelwe ngumuntu owenza uzulu athakazelele umdlalo wenguqu. Uphele wathola izicoco ezintathu zomncintiswano we-World Cup, njalo wahlohla kaningi emidlalweni le kanye leqembu lakhe eleSantos kwele-Brazil. Abadlala umdlalo wenguqu bathi uphele wabakhuthaza ukuba badlale ngamandla. Omunye wabo ngu-Alexander Maseko owadlalela iqembu le-Highlanders, eleSundowns kanye leZimbabwe Warriors.
It's one of the greatest players ever produced. Kumbula kuphela ngezikhathi lezi ya sisadlala thina umuntu lona ebe besibuka ama videos akhe, the one which I recall mostly it was which was named Pele the Master and his Method. Indlela abe trena ngayo really inspired us, and umuntu lona obe dedicated ngesport sakhe, very disciplined, which made him who he was. May his soul rest in peace. And you know, it really motivated us, Tina, that would as over disciplined who was Jimela Uedo, but trainer Uedo. No, I mean, we training Jingabaya Bantu just because of him. We imitated the type of training Abe Zenza. If people like watch Ama Games, okay, you see, the guy was very fit. Kunzima is gone. Yes, age-wise, lokukhula kwenzakala, but we have lost one of the greatest legends in the whole world.
Yephosa amazwi akho enduduzo Maseko.
Ngibuhlungu, kunzima ukukhuluma madoda, and angazi ukuthi ngithini. As I say, that it really inspired us because we sibuka ama national teams. O Brazil bedlala labo Italy, o Brazil bedlala labo Germany, and it, I mean, he became my favorite, one of my favorite players, even though bedlala phambili mina ngidlala emuva. So, but iskill sakhe, the way he portrayed himself even ngaphandle ebantwini, ebholeni ngaphakathi, umuntu obele discipline enkulu kakhulu. Ngokuqedisela, I just want to say rest in peace, legend. Because if I keep on like maybe in a browser and the internet in Mbona in the face, you know what, I still feel he's still alive.
Alexander Cool Ruler Maseko wadlalela iqembu le-Highlanders, eleSundowns, leZimbabwe Warriors. Ubexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ithi Woza Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi ubhokile.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculo imbongi uBhekani Dube, yena osanda kwethula idlalade elitsha. Untunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yebo, yes.
bekanti dube the poet. Nangu mthandazo wami. Baba wethu sezulwini, hamba nathi. Njengesizwe sika-Israyeli eGibhithe, seza ngenxa yenkengane, saze lithi sisomhambila singanani, singangophonjwana lembuzi.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lantathu 13. Nangu umhlabeleli echasisa.
Salibonani, salibonani balandeli bomsakazo iStudio 7. Libingelelwa nguBhekani Dube imbongi edabuka eCholojo. Unyaka lo ka 2022 sengiphindile njalo ngalethulela idlalade lam elingelesithathu elesihloko esithi Butho Lesizwe.
Yebo siyavuma ukuphindela, kodwa kumele bazi ukuthi sizisulu zamaphuthabo. Yebo usuza komnyunzana kuselela umfokazana, nanto kambo baba sikhokhele usihlangule okubuhlungu nango kasisaphelele baba.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi umgandane hamba nathi kanye lethi umusa wakhe.
Namhlanje sikhumbula umgandane Dlodlo. Ikhala kithi, ikhala bula abelungu. Jodha makawa, umathokoza, ngijima ngizimelane nje sidumuka, ukhulu lesimpehlane, bethi lomuhla, lwazi lawa ngesindle zandla, indala mangcwaba.
Lezo zingoma ke utholakala umkhakha wonke engathi mina ama genres wonke ahamba ke lenkonto ziya kuthinta kwizo zonke izigaba zezidingo zemizwa yomuntu ophilayo emhlabeni.
Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Ngiyatholakala kunombolo zocingo ezithi +27 8102294 71, kanti lasebulenjini ngiyatholakala kuFacebook njengoBhekani mDube, lakuTwitter njengoBhekani Dube the Poet. Idlalade lami nxa ulifuna uyaxhumana lami kulezo zinamba. Ngiyatholakala noma ekhaya eZimbabwe loba khona lapha eSouth Africa nxa ungithintile nje.
How do we really celebrate when the Chinese are exploiting our land? We remember Lookout Masuo on this day, the day of our most diluted feelings, Independence Day, our day.
Live talk namhlanje sikhangela ukuthi abantu beZimbabwe bawubone njani umnyaka ka-2022 esesiwugqiba. Singakehlukana izihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi lanxa ilizwe libhekane lenhlupho ezithile athe zibangelwa izijeziso zenotho zamazwe entshonalanga, uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho welizwe. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu zihlobo oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi, sitha sidibaneni njalo kulivikezayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.